Iko zvino kuAmerica vazhinji vari kubvuma kuti vaJoe Biden ndivo vakawina maelection achangobva kupfuura. Asi vekudivi raPresident Trump vari kuti ivo vanokuda kuti nyaya dzacho dziende kumatare. Saka pari zvino vaendesa kumaloya avo kudzivirira kusainwa kwemapepa kuPennsylvania pamwe chete nokuGeorgia.
Pati pave nehumbowo here hwati hwabudiswa hunoratidza kuti sarudzo iyi yakabiridzirwa kana kuti haina kuitwa nenzira inofanirwa?
Vanotarisa nyaya dzacho vari kuti havasi kuona pari kunzi pakabirirwa, asi mutemo unobvumira ndinovimba dzingave 30 days kuti nyaya dzacho dzitariswe nemagweta zvozodhisaidwa kunzi pane pakabirirwa here. Izvi zviri kuitika hazvisati zvamboitika nemushandiro wakadai. Muna 2000 takaona vaGeorge Bush navaAl Gore vachiendesana kumatare nenhau dzekuverengwa kweFlorida, asi zvakakasika kugadziriswa. Izvi zviri kuitika ndezvekutanga muno muAmerica.
Professor Dendere, mutungamiri mutsva wenyika anofanira kugadzwa musi wa20 January. Makakatanwa aya anogona kupedzwa here musi uyu usati wasvika?
Maziro angu ndekuti veElectoral College vanofanirwa kuisa masignature avo pamapepa emaelections by December 31. Saka kana kuri kuti zvanonokesa December 31 ndopanozoitwa madecision ekupedzisira. Maonero angu ndekuti hazvidaro, asi munguva ino yavaTrump tadzidza chinhu chikuru chekuti hapana patingati ichi ndo chichaitika kana kuti ichi hachisiri icho chavachaita. Kuda vanogona kuramba vari mumba kusvika musi wa21 votozobuditswa nevemutemo, kana kuti vamwewo ndo vari kuti va Jared Kushner namai Melania Trump vari kutaura navo kuti vabude. Asi kana tichitarisa patwitter, maRepublicans ari kusimbisa kuti vaTrump vakawina.
Pane zvizhinji zviri kunzi hazvifaniri kunge zvakaitwa kana kuitwa navaTrump. Chii chinoita kuti nhengo dzeRepublican Party dzitsigire vaTrump nenzira iyi, ivo vachinzi zvimwe zvavari kuita zvinogona kupinza kuchengetedzwa kwenyika pakaipa?
Kuya kwavaTrump mupolitics kwakachinja mamiriro anga akaita Republican Party. Ndikati pamwe nemadhemokrats acho hatichinyanyisa kutarisa Republican Party kuti matraditional Republicans handisi kuona vane voice ravaimbova naro kare. Iri center right party, asi kuti yatova far right party. Saka handizivi kuti sei, but tinoonawo kuti kuda vana Mitch McConnell vane zvavakatarisira mukama wavo navaTrump, zviri kuita kuti vasabvabuda pachena kuna vaTrump. Vamwewo vari kuti muWashington Post mubepa ranhasi vari kuti maRepublicans ari kungoti hazvina basa. Ngati vasiyei vamboita nguva yavo yekunyunyuta, asi tozogadzirisa zvinhu January 21 asati asvika.